Kembare yaunganidza vatambi vakawanda vechidiki vasina mukurumbira avo murairidzi wavo Lloyd Chugove ane chivimbo chakasimba kuti vachamubatsira mwaka uno wenhabvu. Chugove anoti ari kuda kurasa tsika yekuti vatambi vamwe chetevo ndivo vanenge vachingofamba kubva kune chimwe chikwata vachienda kune chimwe panguva yezororo remutambo, achiti iye ari kuda kuunza vatambi vatsva mudariro. Dimbare ichange zvekare ichiratidza vatambi vaviri vakabva kunze kwenyika, Ngandu Mankala naDiamond Odenike Katato, avo vakabva kuDemocratic Republic of Congo kana kuti DRC. Asi Chugove atsvagawo vamwe vatambi vane mazita munhabvu yemuZimbabwe, kusanganisira Edward Sadomba uyo achamba kuSudan, Ashford Gutu aive kuSweden, kudzanai Jemere uyo Dibare yakatenga kuHarare City, Edward Mungu kubva kuHerentals, nakudzanai Chideu uyo aitambira Chicken Inn mwaka wapera. Mumwe muteveri wechikwata ichi vabatai kwaedza vanoti pavakapedzera kuona chikwata chavo chaitonyadzisa zvekuti vari kuda kuti Chugove agadzirise zvavakaona mwaka wapera.
The coach is to pull up his socks. Yes, to pull up the socks to get the team. Team haina kumira mushe. Haina kumira mushe zvachose. It needs to be revamped. Defense, strike force in the...
Asi, vakwaedza, vachaona chikwata cheDimbare chakasiyana zvikuru nechemwaka wapera, sezvo Chugove atsiva vatambi vakaenda kune zvimwe zvikwata nevechidiki vakaita Samunya Kawadza, Emmanuel Jalai, Rodwo Mhlanga, Jerome Nyatenge, Joseph Mtebeta, Tanaka Chengeta, Munyaradzi Chipo, Tatenda Hapazari, Tafadzwa Ngwena nevamwe vakadaro. Mwaka wapera Dynamos yakatatarika zvikuru ndokupedza iri pachinhano chegumi, asi mumwe muteveri wechikwata ichi vaMoses Mukanda vanoti mukombe ndewavo gore rino.
Dimbare this time inogona kuhwina kuzine vanopanda vechidiki plus mazuva anobhurira vechidiki ndorikutiasi ndokurudzirwa kutiasi kurinakidza tikuona tichihwina zvitoratwo.
Chugove pachake ari kutarisira kufadza chaunga chinotevera chikwata ichi, icho anoti chave kudarika mamiriyoni manomwe.
7 zvaitaurwa tichiri 10 miliyoni izvozvi taa 14 miliyoni, saka Dynamos ine 10 miliyoni supporters nevasati vamboiona ichitamba. Saka kwese kumareserva kwaGutu kuguruve kwaRusape ndinoti ngavarambe vanesu vavimbe nesu nekuti ivo ndivo mudzimo weDynamos.
Asi Chugove anofanira kuyambirwa kuti pasina zvibodzwa nemikombe kuDynamos hakugarike. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.